of the international news.
Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechipiri gunyana 15, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti izvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 munyika huchiri pamazana maviri nemakumi maviri nevana kana kuti 224.
Magwesha ake vaedza kutsanangura kunendare kuti hasikuzwa zvakanaka, mapepa ake kuhospitari apiwa kunendare. Asi zvakadaro dare rangu raishuwa warrant of arrest kana kuti bepa rekuti asungwe nemapurisa.
Mapurisa nhasi asunga mumiriri weHarare West mudare reparamende muzvare Joana Mamombe zvichitevera kutadza kwavaita kumira mudare nhasi. MDCT yoenderera mberi ichidzinga makanzura akasarudzwa akamirira MDC Alliance. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 munyika huchiri pamazana maviri nemakumi maviri nevana kana kuti 224, uye vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vava zviuru zvinomwe nemazana mashanu nemakumi matatu nemumwe chete kana kuti 7531. Izvi zvinotevera kubatwa kwevanhu vashanu vaine chirwere ichi nezuro. Vanhu vakabatwa nechirwere ichi nezuro vanhu vagara vari munyika. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vava zviuru zvishanu nemazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe kana kuti 5690, zvichitevera kupona kwevamwe vanhu gumi nevaviri nezuro wakare. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi muongororo dzaitwa nhasi. Zvichakadaro, Johns Hopkins University yemuAmerica inoti uwandu hwevanhu vabatwa neCOVID-19 pasi rose hwadarika mamiriyoni makumi maviri nemapfumbamwe ane zviuru mazana mashanu negumi nepfumbamwe kana kuti 29,519,000. Uwandu hwevanhu vafa hwadarikawo pazviuru mazana mapfumbamwe nemakumi matatu nezvina kana kuti 934,000. Mapurisa nhasi asunga mumiriri weHarare West muparamende muzvare Joana Mamombe zvichitevera kutadza kwavaita kumira mudare sezvange zvakatarisirwa, kunyange hazvo magweta avo anga azivisa dare kuti muzvare Mamombe vari kurapwa muchipatara. Mutauriri weMDC Alliance Advocate Fadzai Mahere vaudza Studio 7 kuti zvaitwa izvi zvinhu zvakaipisisa kwazvo zvikuru sei dare redzimosva ranga raziviswa kuti muzvare Mamombe vari muchipatara. Tatadza kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudairwa. Asi tanonoka wande weStudio 7 abata muzvare Mahere.
Nasi Joana Mamombe angachifanira kuenda kuport, asi atadza kuenda kuport nokuda kwekuti ari muchipatara asikunzwa zvakanaka kuburikidza nezvaakasangana nazvo, abduction netorture zvakaitika kwaari mwedzi iyi yakapfuura iyi. Magwesha ake vaedza kutsanangura kune dare kuti hasikunzwa zvakanaka, mapepa ake kuhospitari apiwa kune Dare. Asi zvakadaro Dare rangu raishuwa warrant of arrest kana kuti bepa rekuti asungwe nemapurisa. Mushure maizvozvo mapurisa aenda kuhospitari kuchipatara kwaangari ndobva vanomusunungura. Chiremba angati hakwanise kubuda nokuti asati akunzwa zvakanaka, asati apora. Asi mapurisa vangari 7 my police officers actually vamutora kubva ku hospital kwaangari.
Saka pari zvino vari kupi?
Pari zvino ari pamwe chete negweta rake. Nyaya yacho iri kuonekwa kunzi saka zvofambiswa sei kuti warrant of arrest yacho kana kuti bepa racho ratarwa nedare kuti asungwe ringakanzurwe sei ndopava patare pari zvino.
Ko iwo magweta avo vadini kuzvigadzirisa pavaona kuti havachakwanisa kuenda kudare nokuti vari kuchipatara?
Zvatinoziva isusu vanhu vemutemo ndechekuti kana munhu atadza akoniwa kuenda kudare, magweta ake anouya otsanangura. Kana zvinzi munhu ari muchipatara, unofanira kuunza umbowo hwekududzira kuti zveshuwa here uri muchipatara. Nyaya iri kutooneka kuti hakusi kunyepa kuti Johana ari kudare, asi munhu ari kutiza kutongwa, asi munhu asi kuita sei asi kunzwa zvakanaka. Ana chiremba vangu vatotaura kuti haakwanise kuenda kudare nekondishen yaari yezvinezvi. Saka kungoti vasikana ava kana kuti ana Johana, Cecilia naNetsai vangoramba vachingoshungurudzwa. Hapana asingazive kuti vakapindana nezvakaita sei abduction yavo netocha. Hapana asingazive kuti vangu vatombori muchipatara, havasi kunzwa zvakanaka. Isi nyaya yekuti munhu angapokana nazvo izvozvo, mapicha acho aripo, mavhidhiyo aripo. Saka isusu tanga tisingatarisire kuti dare ingatonge mutongo wakadaro.
Avo vanga vari mutauriri wemDC Alliance Advocate Fadzai Mahere vachitaura vari parunare muHarare. Meya weHarare vaJacob Mafume vabviswa pachigaro ukuwo mameya matatu eMDC Alliance achinzi abviswawo pazvigaro zvavo neMDCT inotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
VaMafume avo vakabva kusarudzwa svondo rapera kuva meya weHarare zvichitevera kudzingwa kwakaitwa vaHebert Gomba neMDCT inotungamirwa namuzvare Kupe. Vanonzi vadzingwa zvakare nebato rePDP rinotungamirwa namai Lucia Mativenga. Mutauriri wePDP vanqobizi Takumalo vaudza Studio 7 kuti vakatonyorera gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo kuti vaMafume vabviswe pachigaro vachiti havasisiri nhengo yebato ravo.
Takaona zvakakodzera kuti zvi ite pamusoro pechisungo chakaitwa kugweru nomusi womugovero musi wa 12 September gore rino iri. Takamandeta SG vedu navanga vatakatuma kuti vaende netsamba idzodzo dzokunoita recall vanhu ivava nokuti havasiri kurepresenta mainterest emusangano wedu. Panguva ino ndizvo zvandiri kubvumirwa kutaura, zvizhinji tichazotaura pamberi, asi ndinoda kuita confirm kuti ndizvo.
Hatina kukwanisa kutaura navaMafume avo vakasarudzwa sakanzura weMount Pleasant vari kuMDC Alliance kutinzwe divi ravo panyaya iyi, uye pataenda pamhepo vanga vasati vapindura mibvunzo yatavatumira panharembozha yavo. Asi mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatchwayo vati vaMafume havasi nhengo yePDP yamai Mativenga, nokudaro bato iri harina kodzero yekudzinga vaMafume mukanzuru sezvo PDP yamai Mativenga yakapinda musarudzo iri kudivi People's Rainbow Coalition yaitungamirwa namai Joyce Mujuru.
ZANU PF yasvika pakupererwa pakutenderera musoro nekushaya zvekuita, nekuti isusu tinoziva vaMafume pavanga vari spokesperson wekuPDP vanga vasiri spokesperson wePDP yakafanana neya muzvare Lucia Matibenga. nekuti kana vanhu kanzi Simon unonzi Simon zvoreo kuti muri Simon waneri saka zvatirikuona zvikudzungaira kwemusoro kushaya zvokuita kubata pese pese kuda kuedza kuondonga kufamba kwebasa zvakanaka mukanzuru nekufamba zvakanaka kwebasa mubato reMDC Alliance saka hakuna vanhu vane mazita akafanana kuti mwanonzi nhamo mwonzi nhamo saka mukazi nhamo mese ndini nhamo akafanana saka tirikuona kuti kupenga uku nekudzungaira kuri kuitika munyika kwaakuda kuparadza nekuondonga nyika yeZimbabwe nemaresources enyika
Vashlacho ayo vatiwo vatambira matsamba ekudzingwa neMDCT kwameya weBedbridge vamogencuve nemamwe makanzura maviri mukanzuru iyi meya wemarondera vachengetai marova nemamwe makanzura mana mukanzuro yemarondera pamwe nameya weGwanda vaJoseph Majale pamwe nemamwe makanzura masere mukanzuro yeBulawayo uye mamwe makanzura maviri mukanzuro yeVictoria Falls
tagashira matsamba akati wandei ari kubva kumatowns akasiyana siyana manzo Bedbridge meya vedu nemakanzuras mamwe 2 kuita 3 vese vakarikolwa kumarondera meya achengetai marova nemamwe makanzuras varikolwa futi zvakare tino Harare the same tinonzwa futi kuBulawayo pane zvaitika zvakadaro meya vedu Joseph Majale varikolwa futi kuGwanda saka tirikuona zvinhu zvakadai zvisiri pamutemo zvoramba zvichitika nenyaya yekuti vanhu ndo vanokontrola mutemo zvese zvasiri pamutemo hazvisi mubumbiro remutemo hazvisi zvo zvinhu zvinofanira kunge zvichitika
hatina kukwanisa kutaura nemunyori mukuru muMDCT yamuzvare kupe vaDouglas Monzora kutinzwe divi ravo panyaya iyi Zvichakadai sangano rinomirira vagari vemuHarare recombined Harare Residents Association raburitsa mashoko ekuti kudzingwa kuri kuitwa makanzura kuburikidza nekusawirirana kwezvikwata zveMDC kwave kukonzera kuti basa rinofanirwa kuitwa nemakanzura rimire ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi
Sangano Revoluntary Media Council of Zimbabwe rinoti riri kushushikana zvikuru kuti zvimwe zviri mubhiri remutemo weZimbabwe Media Commission Bill hazvisi izvo zviri kushuvirwa nevatori venhau. Kudzanai Musengi anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatapi venhau wekuzeya zviri mubhiri reZimbabwe Media Commission Bill muBulawayo, mukuru weVoluntary Media Council of Zimbabwe, VMCZ, Valofti Duve, vati masangano anomirira vatapi venhau nemamwe anorwira kodzero dzokubudiswa kwenhau kana kufambiswa kwemashoko pasina kumbunyikidzwa, akabuda pachena kubazi rezvekufambiswa kwemashoko pane zvaanoda kuti mutemo uyu uve wakaita, asi vanoshamisika kuti bhiri iri rakarasa zvimwe zvakakosha zvakaita. Taurwa nemasangano aya
kana vakuita mutemo uyu weZimbabwe Media Commission Bill ngavadzokere kubva zvinhu zvataura nevanhu kuma outreach meetings ngavaise izvozvo vazi capture like they were said by people ma stakeholder e media akataura zvaunoda kuti zvibude pabhiri it's not reflected and you simple are saying can you go back and capture zvinhu zvakataura nevanhu
mumwe mutori wenhau ane mukurumbira munyika vatapfuma machakaire avo vanoveo nhengo yebodi re VMCZ vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti vatapi venhau vakwanise kuwana mukana wekuzvitsoropodza pachavo mukuita basa ravo kwete kuti izvi zvive zvinosiyirwa kuhurumende chete
dai paramende nehurumende watambira chichemo chedu chekuti tishandire pamwe chete pasi pechinonzi co-regulation nekuti isu tiri kufara zvikuru nebasa ratiri kuita rekutambira zvichemo zvinobva kuvanhu vanowerenga mapepa vanoteerera maradio vanongova vasina kubatwa zvakanaka munhau kana mune zvinenge zvanyorwa tirikuona kuti tirikuona vanhu vakawanda vatiri kubatsira vachigadzirikana nevanenge vakanganisa kuvanyora
vainocent kurwa avo vakamboshanda semupepeti wenhau uye vari nhengo yeprovincial adjudication committee yeVMCZ muBulawayo vati zvakanakira veruzhinji kuti vatori venhau vakwanise kuzvitsoropodza pachavo vachitiwo VMCZ iri kuita basa rakanaka rekuyananisa veruzhinji nevatapi venhau pane dzimwe nguva kana vatapi venhau ava vachinzi vanenge vatadza kuita basa nemazvo Vati nyaya kuti VMCZ inokwanisa kuyananisa veruzhinji nevatapiwe nawo pasina mubhadharo inorerutsira veruzhinji.
Vanhu vanofana kunzwisisa kuti mayananisiro edu haana mari inobhadharwa kune munhu anenge akakanganisirwa. Aiwa, pane rurerugerorano rwavanobvumirirana pachavo. Mayananisiro edu hamutibhadhari, hatina kufanana nemagweta ekuti unonge ufana kubhadhara mari. Aiwa, chako kungonyora kuti handina kugutsikana nezvakati. Mayananisiro edu anoenda nemitemo inenge yakaitwa nevaridzi vemanyuzipepa nevanyori yezvekuti vanonyora sei inonzi code of conduct.
Taedza kunzwa kubva kumunyori webazi rekufambiswa kwemashoko Vanik Mangwana panyaya iyi, asi nhare mbozha yavo yange isingabatike. Nengo yebato rezanu PF vari mumiriri wemakonde mudare reparamende vaKindness Paradza vaudza Studio 7 kuti vatapi venhau havana chekutyira sezvo Zimbabwe Media Commission Bill risati rave mutemo. Vaparadza avo vakambovewo mutapi wenhau vati ivo sevamiriri veparamende ibasa ravo kuti vaone kuti mutemo uyu uve unobudisa zvakanakira vatapi venhau pamwe neveruzhinji.
Takabvumirana kuti tinoda kanzuru inonzi Media Council of Zimbabwe kuti inge irimo mubhili imomu. Media Council of Zimbabwe yozo shanda nechibvumirano chatakati co-regulation, nekuti Media Council iyoyi ndo ichaita maconduct nema ethics kuti tione kuti majournalists vanonge vachisenza zvakaita sei. Saka ndo ichagadzira mastandards emu industry iyoyi. Tinoda kuti ingoita zvinoitwawo kumaroya, kulaw society kumaroya uko zvinoita kana kunana chiremba vemedical council. So ndo zvatinoda kuti zviitike muindustry yedu yevatori venhau.
Zimbabwe Media Commission Bill ndemumwe wemitemo mitatu kusanganisira Freedom of Information Act ne Cyber Security and Data Protection Bill iri kuvandudza mutemo weAccess to Information and Protection of Privacy Act, AIPA. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanorwira kodzero dzemadzimai kuti asabvise pamuviri vari kuratidzira muMalawi nekusafara neurongwa hwedare National Assembly hwekuzeya bhiri remutemo wakanangana nekubvumidza madzimai kubvisa pamuviri kana pachinge pakonzerwa nekubata chibharo nekubatwa chibharo kana kupihwa nhumbu nemunhu weukama. Vari kutsigira bhiri remutemo uyu vanoti bhiri iri rikava mutemo rinoita kuti padzivirirwe kufa kwevanhu vanodarika zviuru gumi nezviviri pagore rega rega, sezvo vanhu vachifa nekubvisa pamuviri nenzira dzisiri pamutemo uye dzinovhiringidza utano hwavo. Vakuru vakuru vesangano rinoona nezvevapoteri pasi rose reUnited Nations High Commission for Refugees pamwe nevakuru vakuru muUganda vari kushanda pamwe chete mukuedza kuunza runyararo zvichitevera kurwisana kunotyisa kwakaitika pakati pevagari nevapoteri kumaodzanyemba kweUganda. Kurwisana uku kwakatanga zvichitevera kusawirirana pakati pevapoteri vekusouth Sudan nevagari vemuUganda vemunzvimbo iri kugarwa nevapoteri ava vachinetsana panzvimbo inowanikwa mvura yakachena. Vamwe vapoteri gumi nevapfumbamwe vanonzi vakakuvara pachiitiko ichi. Nyanzvi mhanya dzezveupfumi dziri kuita maonero akasiyana pamaonero emutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, avo vanoti hurumende yavo yakwanisa kugadzirisa nyaya yebhajet kuitira kuti hurumende isashandise mari yakawandisa mukubhadhara vashandi wayo asi mukusimudzira nyaya dzebudiriro. Vachitaura kumusangano webato ravo kuMidlands nemusi wemugovera, vaMnangagwa vakati mukati memwedzi gumi nesere vakwanisa kudzikisa mari inoshandiswa nehurumende kubhadhara vashandi. Vanoti kare hurumende yaishandisa mari inosvika zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana kana kuti 90% kubhadhara vashandi uye zvikamu zvitanhatu kubva muzana kana kuti 6% kuzvivakwa nemamwe mabasa ebudiriro. Asi vanoti iko zvino hurumende yave kushandisa zvikamu zvakaenzana mukubhadhara vashandi nemumabasa ebudiriro. Mashoko avamunangagwa akambotaurwawo negurukota rezvemari muzvinafundo Muturi Ncube. Asi panguva iyi vakawanda vakangoti vainge vakangosimbira kumuromo sepinjisi. Pakugadzirisa budget, nyanzvi munyadzi zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara vanoti
ichokwadi ichocho, asi makaonawo zvakare kuti surplus iri kuuya apo maexpenditure ehurumende kumasocial services yakaita sana public health, akaita sana education, akaita sana social protection akaderera zvakanyanya. Gore rino hurumende iri kutarisira kuti ingangoshandisa about 10% yetotal budget kunyaya yepublic health. Saka zviri kuita kuti madonors asupporte public health system yedu kutopfuura support yairi kupiwa nehurumende. Zvinove zvinhu zvinenge zvisiri sustainable nekuti madonor anogona kungoenda anytime. Tiri munguva yecovid, vanhu vakawanda vakanganiswa zvakanyanya nemalockdowns. Ndoda kuti masurplus ari kugeneratwa nehurumende uyu anga achishandiswa mukufinanza public health, anga achishandiswa mukufinanza masocial safety nets, masocial protection.
Asi nyanzvi munyadzi zvemabhanga vaGilbert Mponda vanoti hurumende iri mugwara.
Budget deficit kana ikasanyatsotariswa nemazvo zvinenge zvakurika nezvoti hurumende ndiyenenge yakukwerita mari dzese dzinenge dziripo mumusika wemari. Zvinoreva zvekuti mabhizimusi ndangu makambani anenge achida kukwerita mari haakwanisi kuzokwerita mari inoti inenge yakweretwa nehurumende. Uyezve mainterest rates anokwira kana achida kukweretwa nedzimwe kambani nekuti hurumende ngenenge ichikwikwidzana nemakambani ayekukwereta nekuti inenge ichida kufinanza zvainenge ichiita.
Ko, chii chinobatika chiri kuitwa nehurumende? Vamuponda vanotsanangura.
Mari iri kunoshanda kugadzira Bed Bridge, Chirundu Road. Road iyo yakakosha pakuti ndiyo inofambisa zvinhu kubva kusouth Africa kupinda murest of Africa. Tozoendawo pachirongwa chemabhazi eZupco, vanhu vari kukwanisa kukwira mabhazi nemutengo wakaderera wakadzikiswa kwazvo. Ndo imwe mari yacho iri kusevhwa. Toda pane chirongwa cheroller mill cheHupfu, pane subsidy iri kuenda ipapo zvakare.
Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reZimta vaRichard Gundani vanoti zvakanaka kugadzirisa budget renyika, asi kumushandi wakagarika ngewakafa mupenyu pfumo riri kumashure.
Hatingapembedzi zvemafiga chete, asi tinofanirwa kuti tizive isusu kuti iyo mari yacho yatambira mushandi imari uye inokwanei. Kazhinji vanoita ongororo nekunyora vanokurudzira ivo kuti zvakakosha kuti panguva inenge yakaoma zvunhu, mari inenge iripo ipapo ngaiwerengedzwe, zhinji yacho iinde kunotambirisa vashandi kuti vawane muhoro unokwana. Nenyaya yokuti vashandi vavazve ndivo vanozokwanisa kuitira kuti nyika ibudirire, mamiriro yeupfumi hwedu abudirire zvakare.
Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vanoti zviri kutaurwa nehurumende ichokwadi, asi kunogona kunge kuri zvakare kupedza zuva rose munhu achiveza demo nechinangwa chekuda kutema mubanana.
Hurumende ine zvikwereti kumakanzuro, ine zvikwereti kwakawanda wanda. Saka zvikwereti izvozvo kana kuri kuti isusu takuti taane mari yakakwana, tinofanira kunge tichibhadharawo futi zvikwereti izvozvo kuitira kuti tizova nemari yatiri kuti tinayo. Masurplus aya haasi kutarisa zvikwereti zvatinazvo.
Hurumende inoti kusagadzikana kweupfumi kurukonzerwa nezvirango zvakatemerwa nyika. Asi vanopikisa vanoti uori nekutonga nedemo ndizvo zvapinza nyika muna taisireva. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu. Masangano anomirira vadzidzisi munyika anoti afarira nedanho reZimbabwe Schools Examination Council kana kuti ZIMSEC rekuwedzera mazuva ekuti vadzidzi vabhadhare mari dzekunyora bvunzo dzeO level neA level gore rino. Nondorai Jena anoti panyaya inotevera.
Mutungamiri wesangano rinomirira vadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vati vanotambira danho ratorwa neZIMSEC rekuwedzera mazuva, asi vanoti vana vari kunyora bvunzo vanofanirwawo kuwedzerwa mazuva ekugadzirira kunyora bvunzo.
Kuwedzerwa kwemazuva ekuti vana vanyorese kuti vanoda kuzonyora bvunzo dza November tinokutambira nemaoko ese tichiti kunofanira kuwedzerwa zvakare nekuwedzerwa kwemazuva ekuti vana vawane gadziriro yakakwana vaine nguva nevarairidzi vavo vachidzidziswa sezvo zvikoro zvanga zvambomiswa kumashure uye varairidzi vacho vanozovabatsira kuita gadziriro idzi vakwanise kunge vawana mihoro inokwana inoita kuti vaite basa ravo nemazviro kwazvo.
Munyori mukuru weProgressive Teachers Union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe vati kuwedzerwa kwemazuva ekubhadhara mari dzebvunzo kwakanaka asi kana vabereki vasina mari hapana zvazvinoreva.
Chiripo ndechekuti hongu zimuseki inogona kuti maexams madhetsa achinjwa asi kachikuru chiri papa ndechekuti vabereki vakawanda macivil servants nematicha even vakanzi vana vanofanira kubhadhara exam kusvika musi wekunyora havana kwekutora mari nekuti mari dzerenda havana mari dzekubhadharira vana vezvikoro havana saka ingori extension hayo hongu yekuti vanogona kufara kuti notambopuwa mukana asi vakawanda vachatadza kunonyora even paitwa extension nekuti
Majongwe vati chimwe chinofanirwa kuongororwa ndechekuti vana vari kuwedzerwa mazuva ekuti vabhadhare havana kugadzirira zvakakwana kunyora bvunzo idzi. Vatiwo vadzidzi vakawanda zvikuru vekumaruwa vanofanirwa kubhadharirwa mari dzebvunzo nehurumende. Mukuru weZimbabwe Teachers Association vaSifiso Ndlovu vatiwo vanofarira kuwedzerwa kwemazuva ekuti vanhu vanyorese.
During the March period, as we closed down, there was a lot of confusion in Halibaloo, which affected the smooth registration, and it could have disadvantaged some of the students.
Patakavhara panga paine nyonga nyonga yakatadzisa vamwe vana kubhadhara mari dzebvunzo nekudaro kuwedzerwa mazuva kwanakira vamwe vana.
Kuwedzerwa kwemazuva uku kwafadzawo mumwe mubereki vaTimothy Maganga avo vainge vatadza kubhadhara mari yebvunzo yevana vavo mapatya panguva yakavharwa mukana wekubhadhara. Zimsek kuburikidza nemukuru wayo vaLazarus Nyembeware yakazivisa mugwaro rakaburitswa nemuvhuro kuti mazuva ekubhadhara mari dzebvunzo awedzerwa kusvika musi wa2 Gumiguru. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Nunurai Jena.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nhasi tiri kutarisa zviri kuitika panyaya yedambudziko rechirwere cheCOVID-19 icho chatekeshera pasi rose nemunyika, tichitarisa zvakare zvematongerwo enyika nezvimwewo.
Ini ndinonzi Margaret Dongo, wangariwo murwe rusununguko. Ndada kuti ndigojekeserana nemi maererano nemakurukota akauya akabva kuANC kuSouth Africa. Ava vanhu ava vana kushanya vatumwa nehurumende sehurumende, vakashanya serimwe wobato rakatora rakasunungura nyika, liberation struggle. Ndoinonzi solidarity visit yavo yekuti vaite dialogue yekuti vaone kuti zvavari kuita nezvavakarwira ndizvozvo here. Chatinofanirwa kuziya chikuru ndechekuti havana kutumwa nehurumende, vakatumwa neparty yavo inonzi ANC. Kudai vakatumwa nehurumende vaiva nekodzero yekuti vaonewo mamwe macivic organization nemaopposition political party nepamusana pekuti vanenge vakatumwa negovernment yavo. Zvakasiyana pamusana pekuti apa vatumwa neparty kuti vazokurukurirana maererano nemapolitical party avo. Chamunofanirwa kuziva ndechekuti iyo ANC iruling party, ZANU-PF iruling party, saka vane something in common chavanoshare as political parties. Saka haisi government ishi. Ndoda kuti tijekeserane kuitira kuti rimwe zuva kana tichipaumba toziva kuti izvi tiri kupaumba zvakati, izvi tiri kupaumba zvakati. Zvakafanana namalema. Malema akauya kuno achiti ada kuti ari kudawo kuonana nepati dzake dzaari in solidarity nadzo. haana haafumanikizwa kuti hanzi ngaa achienda kunoona maembasi aende kunoona vanhu vese, anofamba akanangira donzo raafambira.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Sezvo nguva idi yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vafa nechirwere checovid-19 munyika huchiri pamazana maviri nemakumi maviri nevana kana kuti 224. Mapurisa nhasi asunga mumiriri weHarare West mudare reparamende Muzvare Joanna Mamombe zvitevera kutadza kwavaita kumira mudare nhasi sezvo vanga vari kurwara. MDCT yoenderera mberi ichidzinga makanzura akasarudzwa akamirira MDC Alliance. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington DC.
Lingali tshona njani izilukandaba? Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-15 Mpandula 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, sebezinkulungwane ezedlula eziyisikhombisa lengxenye 7531 asebetholakale belegcikwane le-coronavirus elizweni.
Besizothini phela ma abantu bethi bona abasekho eqembini lethu. Umthetho uthi kumele siba recall nokungelanto besingayenza. Kubuhlungu kodwa hayi siyabathembisa ukuthi indaba yecommission ayizukwenzeka. Siyigadile le nto ayizukwenzeka noma kanjani.
UZulu kanye labenhlanganiso zokulondolozwa kwamalungelo oluntu basola ukumiswa umsebenzi kwamakansila awe MDC Alliance yinkokheli yebandla le MDCT.
Hayi ke kuyinhlanganiso zakho kuphela lawe oyabe reporter kuphela, abanye laba abangazama ukungena ngaphakathi abangeke bekwanise ngoba lolu hlelo luvikelekile, sibeyavikela abantu ukuthi bengatholakali ukuthi ngubani mhlawumbe oreportileyo wakhuluma ngodaba olunjelunje olwenzakalayo.
Intsha yeZimbabwe yamukele ngenjabulo uhlelo lusanda kusungulwa ngabekhomishini ebona ngezenkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission ZAC olwe whistleblower app. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Sebezinkulungwane ezedlula eziyisikhombisa lengxenye 7531 asebetholakale belegcikwane le-coronavirus elizweni. Phakathi kwalelo nani abazinkulungwane phose eziyisithupha 5690 sebesilile kulelo gcikwane labulala abedlula amakhulu amabili 224. Emazweni awezwekazi le-Afrika sebebanjwe leli gcikwane sebesedlula isigidi esisodwa 1.3 million. Labulala inkulungwane ezingamachumi edlula amathathu 32,795. Abekolitshini le-Johns Hopkins University yakwele Melika bona bathi emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamachumi phose amathathu 29.3 million abafunyenwe bele coronavirus. Yabulala phose abantu abayisigidi esisodwa 929,444. Ibandla le-MDCT selixotshise amakhansila edolobho lakobulawayo ayithoba minembili abalisa umsekeli kameya umnumzana Dinashe Gambarami. Izolo ngemva kokuxotsha amakhansila edolobho leHarare, ibandla le-MDCT lixotshise njalo umeya wedolobho leGwanda umnumzana Jason Majale.
lamakansila edolobho leBeitbridge kunye leMarondera. Uzulu kanye labenhlanganiso zokulondolozwa kwelungelo loluntu bayakusola okumiswa umsebenzi kwamakansila amadolobho la besithi kuzaphazamisa ukusebenza kuhle kukamanisipala kanye lokumelwa kukaZulu kwezombusazwe ngesikhathi sinye abezanu PF sebevele sebekhankasela ukuba kubunjwe ikhomishini ezaqhuba umsebenzi wekhansili yeHarare kulungiselelwa ukhetho. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuza ngesikhathi umphathintambo wezabelo emise amakhansila alitshumi lambili 12 aweHarare kulandela isicelo sabe-MDCT ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Kuphe. Isikhulumeli senhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition, umnumzana Mavelas Khumalo, uthi leli nyathelo alibajabulisi ngitsho lakancane ngoba kungelani lendingeko zikaZulu kuyikulwisana kwenkokheli emabandleni ezombusazwe kubangwa izikhundla lamathuba.
Lokhu thina siyadana lakho kakhulu noma sasi fisa ukuthi angcenye abakhokheli bethu bangalwela ukuthi impila kahle yethu ihambe kuhle, kodwa kathe sibona ukuthi konke lokhu okulwela ngabakhokheli bethu akulani ngenhlala kahle kaZulu, akubisi manzi empompini zethu, akubisi ukuthwalwa kwengcekeza, akubiswi ukulungiswa kwesuwa, njalo akulancedo okulayo kumpila kahle kaZulu.
Osekusenzakala eHarare uKhumalo uthi yinto edanisayo kakhulu ngoba sokubuyisela muva imisebenzi yaleli dolobho.
Kungcono laba abalwisanayo bahlale phansi bazwisisane bame konke lokhu okoku misa abantu abakhethwa nguZulu ukuze bamelelele uZulu, noma kathesi sibona ukuthi lokho abayalabe kuyenza kungacina sokusenza ukuthi kwamanye ama local authorities ucine sokulama commission. Yikho hayi thina lokho asikuthakazeleli, sifuna ukuthi abantu bamelelwe ngalabo abantu ababakhethayo, ayikhona laba ama commission abazayenzwa okokufakwa ngokhulumende.
Enye ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo laye ugcizelela kulumbono ethi akusisindawo njengamaZimbabwe.
Asokuhlonipha izifiso zabantu ukuthi ngenxa yokwehlukana kwamabandla ngengxabana zobo zepolitiki izifiso zabantu zikaZulu sezilahlwa ngendlela enje. Lokho kuzasibisela emuva kakhulu ngoba amakhansi licishe wonke azaqala phansi kutsha ende siphakathi kwesikhathi eside before ama-elections sasehafini. Bephume sivele sikwazi ukuthi sokuqaliswa kutsha ngoba sokungani ngikudlala kunganasiyazi into esiyenzayo. Nxa kusehlula sibilika baresigne bonke baphume, kumbe ikhansi lifake amakhomishini, kumbe kwenziwe ama-by-election kuvele kuqaliswe kutsha ngoba indlela okuhamba ngayo akusancedi lokho akukhanya ukuthi kuya ngaphi izakhamizi ziphatheka kuba sisakwazi ukuthi next sikhuluma lobani ngama-grievances ethu njengezakhamizi. Ayilungiswa indaba leyi once and for all, ngcono i-MDC Alliance yonke ivele iphume ephalamende lekhansili ka-1.
Umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance ekhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, umnumzana Felix Galela Mafa, uchaze labo abaxotshiweyo njengamaqhawe sibili ngoba bengazange bavume ukuthengwa ukuba bahlamukele ibandla.
Kungaba ngcono liqotshwe kuzatshengisa ukuthi lina lime ngabantu. Laba abazasala kuzatshengisa futhi ukuthi engxenye babhoda ngale bayakhuluma loMonzura ebusuku njengoNicodemus. Phumanini kuhle, sifuna i-transparency. Abantu abakhethwa yi-MDC Alliance kusemthethweni lingatshelwa ngama-judges a-compromised. Sahamba saya ku-nomination court. I-nomination court ifanana le-high court. Yalungisa konke yathi MDC yiphathi esemthethweni.
Kodwa isikhulumeli se-MDCT umnumzana Khalipani Pugeni uthi uyabuzwisisa ubuhlungu uZulu alabo kuleli nyathelo labo. Kodwa kumele uZulu azwisise ukuthi lakibo libuhlungu, kodwa phela umthetho kumele ulandelwe.
Ye, indaba yama recalls ngempela ibuhlungu, lakithi kubuhlungu. Kodwa besizothini phela, ma abantu bethi bona abasekho eqembini lethu. Umthetho uthi kumele siba recall, bekungelanto besingayenza. Kubuhlungu kodwa hayi siyabathembisa ukuthi indaba yecommission ayizukwenzeka. Siyigadile le nto, ayizukwenzeka noma kanjani.
Kusenjalo abe People's Democratic Party Zimbabwe PDP labo bathi sebemise umsebenzi amakansila akubo masipala abehlukeneyo elizweni ogoqela osanda kukhethwa ukuba ngumeya weHarare umnumzana Jacob Mafume. Isikhulumeli ebandleni leli umnumzana Ngqobizitha Khumalo uchasisa kabanzi ngaleli nyathelo lebandla lakhe.
Kuliqiniso simise umsebenzi amalunga ePDP abengama-councillors kuma-ward athize weleZimbabwe. Lokhu landela umhlangano esiwenze eGweru ngomgqibelo mhla ka-12 September 2020. Lapho esivumelane khona ukuthi amalunga la kumele amiswe umsebenzi ngoba kasalandeli izinqumo somhlangano we-PDP. Okunengikuza landela ngalesi sikhathi yikho lokho engilemvume yokukhuluma, okunengikuza kubuya ngesikhathi esilandelayo. Kodwa ngifuna ukuchasisela kakhulu ukuthi lokhu kwenziwe ngemva komhlangano, kube le resolution ye-National Council eGweru evumelane khonokho. Ngiyabonga.
Abezanu PF bona sebehle baqinisa umkhankaso wabo ukuthi kudingwe iqula lamakhomishina azaqhuba umsebenzi emadolobheni lapho owakhethwa khona amakansila awe MDC Alliance ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, ngoba esithi asehlulekile uqhuba umsebenzi. Lokhe liqansa inani lamakansila asemisiwe umsebenzi emadolobheni ambalwa agoqela eMarondera, Victoria Falls, Gwanda, Harare lamanye. Ngimele Studio 7 ngise Harare, ngingumevis Gama.
Idale labaphathi ntambo ele cabinet selivumelane ukuthi uhulumende ethule isinqumo sokuvumela ukuhamba kwamabhasi athwala abantu phakathi kwamadolobho okuthiwa yi-intercity ngesilungu. Lokhu kwenzelwa ukuphathisa ukuhamba kwezifundi ezilungiselela ukubhala imihloliso kwamanje ababalisi abazoqondisa leyo mihloliso izethekeleli kanye lozulu jikelele obesethwele nzima imigoqo le. Abantu bebengasavunyelwa ukuhamba-hamba phakathi kwamadolobho phansi kweziqondiso zikahulumende zokumelana lokuvimba ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Abanini bamabhasi ahamba phakathi kwamadolobho sebelaywe ukuba nxa befuna ukuphindela emsebenzini kuzamele baqale babhalise kugatsha olubona ngezokuthwalwa kwabantu lempahla ukuze bahlolwe ukuthi bayilandela na iziqondiso zokuhlanzeka lokuvimba kumemetheka kwegcikwane le-coronavirus ezabekwa ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba i-World Health Organization i-WHO.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930, 7270, laku 9885 kHz ku-short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi-ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 p.m. sitholakala ku-909 medium wave laku-4930, 6040 laku-15460 kHz ku-short wave.
Intsha iyamukele ngenjabulo uhlelo lusanda sungulwa ngabe commission ebona ngezenkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission iZAC olo whistleblower app. Okuyindlela uZulu angathumela ngayo imbiko yezehlakalo zenkohlakalo ezenzakala endaweni ezijiyeneyo zelizwe engaziwa. Ingcwethi kwezokusetshenziswa kwemitshina yalezi nsuku umnumzana Michael Ncube utshele uMike Hobe weStudio 7 okwenziwa ngabeZAC linyathelo elincomekayo elilakho ukuphathisa abafisa ukumangala izehlakalo zenkohlakalo bengela kwesabela ukuhlukunyezwa.
Ya lolu luhlupho olukhona sibili osoluhluphile isikhathi eside. Ayikhona kuphela lapha elizweni lakithi but kodwa ezindaweni eziningi ezehlukeneyo. So uhlelo lolu lulungile ngendlela yokuthi luyancedisa abantu ukuthi bakwanise ukuphumela phandle bakhulume ngezindaba ezenzakalayo eziyinkohlakalo ezenzakalayo endaweni ezijejeneyo ezibulalayo kumbe ilizwe kumbe ama-companies kumbe amabhizinisi amaningi akhona ngaphandle. So kuyancedisa nje izinto eziningi ezindalo.
Siyezwa abantu abaningi bekhala ngale ndaba ye-data njengoba kuzabe kusetshenziswa imitshina yakulezinsuku. Ubona ngani abantu abaningi bazasebenzisa le ndlela na ukureporta inkohlakalo elizweni?
Khona silohlupho ngakhona apha nje ukuthi i-data yinto ehluphayo, into edulayo okwalesi sikhathi elizweni lakithi ngoba ihlala ikhwela njalo nje imihla namalanga. So kuyinto nje ehluphayo. Kodwa ke okukhona khathesi ukuthi kulezi ndawo ezijejeneyo edolobheni lapha ukuthi abantu bakwanisa ukuhamba bekwanisa ukuthi bengene ku-internet besende ama-messages abo besebenzise i-internet for free without paying anything. Bengabhadalanga lutho.
Labo basemaphandleni ke.
Ya, khonapha uhlupho yilolo nalolo ukuthi emaphandleni azikho izindawo ezinjalo. So yilo uhlupho olukhona ngoba indawo ezinjalo zitholakala kuphela emadolobheni. La kwamanye nje izindawo ezincane incane. Not kuyo yonke indawo.
Ngifisa ukuhlolisisa i-app le kancane. Sizwe u-chairperson we-ZAC umamu Lois Matandamoyo esiqhenya ngempela esithi hayi i-app le wonke umuntu uzathola ithuba lokuyisebenzisa a-report inkohlakalo esingathi ngesikhiwa anonymously. Ubona ngani ukusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku ukuzasiza na kulolu dubo nxa sesikhangela lolu dubo ukuthi abantu abaningi bakhanya ngani bayasaba ukureporta inkohlakalo ngenxa yokuthi kule zinto eziningi ezenzakalayo for ukuthi abantu abareporta inkohlakalo elizweni.
Khona lolu hlelo sibili luyasiza ngakhona lokhu ukuthi luyanceda kakhulu khonapha ekuthini abantu bekwanisa ukuphumela phandle bekhulume zonke mhlawumbe unkohlakalo ekhona ngaphandle lapha. So ekukhulumeni khonaphana uma bephumela phandle bekhuluma inkohlakalo yonke enzakalayo ba-protected, abantu bavikelekile ngokuba i-platform leyi ekhona iyabavikela ngendlela yokuthi ile-tunnel yokuthi abantu akula omunye umuntu ongangenela enkulumeni kumbe ezintweni abantu ababezikhulumile beziveza ukuthi ziyinkohlakalo. So kuyabe kuphela kuziwa ngumuntu oyabe ethunyelwe leyo message kuphela.
So kahle kahle ukuthi uZulu kumele athembe ngempela ukuthi angasebenzisa le ndlela. It's just okuphumayo, it's between wena njalo abenhlanganiso yezakhe.
Hayi kuye kuyinhlanganiso yezakha kuphela lawe oyabe reporta kuphela. Abanye laba abangazama ukungena ngaphakathi abangeke bekwanise ngoba lolu hlelo luvikelekile. Sebeyavikela abantu ukuthi bengatholakala ukuthi ngubani mhlawumbe oreportileyo wakhuluma ngodabulu njolunje olwenzakalayo. So bayivikelekile abantu bengakhululeka beyisebenzise i-platform leyo.
Umnumzana Michael Ncube ingcwethi ecubungula ezokusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku. Ubexoxa lo Mike Hobe weStudio 7 ecingweni ekobulawayo.
Yebo yebo yebo, mthwakazi omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection lapho sixoxa ngomkhuhlane we-COVID-19 osuthethe imphefumulo yabantu abedlula amakhulu amabili 224 eZimbabwe. Sizohlaziya njalo uhlelo lwenhlanganiso yeZimbabwe Anti-Corruption Commission olwe Whistleblower App lwendlela uZulu angathumela ngayo imibiko yezehlakalo zenkohlakalo ezenzakala endaweni ezijeneyo zelizwe. Libona ngani uhlelo lolu asiza na ekuqedeni inkohlakalo? Zulukandaba lingakhuthwa yilolu hlelo. Lilami uMike Hobe ngo-8 ntambama.
Esizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Uhulumende weMelika uthi uzanika umvuzo wamadola angamakhulu azinkulungwane $100,000 ozabancedisa kudaba lokudinga ukuthi owadubula amapholisa amabili ayihleze emoteni yawo ngesonto edolobheni le-Los Angeles ngubani. Iqula elivela eNigeria lifikile eAccra eGhana ukuyalawula inkulumo eziphakathi kwenhlanganiso ye-ECOWAS lebutho eselibusa kwelemali kusukela phakathi kwenyanga edluleyo lize lithathe umbuso kowayengumongameli.
Abahlangothi lweZimbabwe National Family Planning Council basungule umkhankaso wokuhambela abantu emizini yabo kobulawayo befundiswa ngendlela zokuhlela kuhle imuli kanye lokuzivikela emikhuhlaneni yengulamakhwa. Uhlelo lolu luqondiswe ikakhulu kwabasakhulayo abaleminyaka ephakathi kwelithumi kusiya kwengamathumi amabili. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Lumkhankaso weZimbabwe National Family Planning Council abawuqhuba besebenzelana labenhlanganiso yePlan International ujonge ukukhuthaza abasakhulayo ukuba basebenzise indlela eziqondileyo ezokuzivikela emikhuhlaneni yengulamakhwa, njalo lwenziwa ngaphandle kwembadalo. Umnumzana Mission Kwafa, isikhulumeli seZimbabwe National Family Planning Council, uchasisa kabanzi ngohlelo lwabo lolu abaluqhubayo ngale iviki lokuthi kungani bekhethe ukusebenza labaleminyaka ephansi kwengamathumi amabili lane i-24. Egcizelela umnumzana Gwafa uthe isikhathi esiningi udaba lwemacansini alukhulunywa ngalo emakhaya luyazila, kukanti lokhu akumisi abasakhulayo ukuya lapho.
Uhlelo lolu luqondane kakhulu labasakhulayo abeminyaka 10 kusiya ku-24. Sikhangelane labantwana laba njalo uzathola ukubana balenhlupho eziningi ezikhangelane lemikhuhlane emacansini, ukuzithwala bengalungiselanga begcine bekhipha izisu zokusiba ngezinye inhlupho njalo eziphazamisa i-health yabo. So kayisiyo family planning yodwa, nasiyafundisa abantwana 10 to 15 years ngama-life skills ngokukhula babezazi ukuthi bangobani, benze izinqumo eziqakathekileyo empilweni. Siqakathekisa kakhulu indaba yemfundo ukubana kabafunde ukuze babe lempilo engcono, babe kwazi njalo ukuzimela empilweni.
Umnumzana Ephraim Ndlovu oyisakhamuzi seMagwegwe uthi wenelisile ukuba ahlole igcikwane le-HIV endawone lonkosikazi wakhe.
Bengihlala ngile-stress zokuthi engxenye sengaba lo mkhuhlane, but hayi namhlanje sisentestiwe, so hayi sengikhululeke kakhulu. Ngoba lo mamindayivele uyetshena sithi engxenye vele uyakhula, so namhlanje asendestile la ekhona, so ngiyathaba kakhulu.
Unkosazana Bebe ukhuluma ngakufundileyo kumkhankaso wabe-National Family Planning Council.
Namfunde ngokuzivikelela lokuthestwa. Kuthiwa umuntu kwamele ehlale ekwazi istatus sakhe. Kuthiwa ukuhlala ukwazi istatus sakho lakho kulungile. Nangikhaya iy'ndaba zemacansini bangifundisa. Babe sifundisa ukuthi thokona khona umuntu kwamele azivikele, futhi kwamele isikhathi yamelele isikhathi sakhe.
Uhlelo lwabeZimbabwe National Family Planning Council oluqale ngomvulo mhla ka 14 Mpandula luqitshwa ngeviki ezayo. AbeZNFPC bathi kusasa bazabe besemzini weCowdrey Park eMpompini, ngolwesine bazabe beseCowdrey Park njalo eTerminus, kuthi ngolwesihlanu bazabe besempopho makobhango, kuthi ngeviki ezayo ngomvulo bazabe beseminyela grounds, ngolwesibili begqiba uhlelo besemaphandleni eSt Peter's kanye leKami. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ukwengezelelwa kwamahola okuvulwa kwezitolo lamabhizimusi kwamukelwe ngabanye abathi kuzaphathisa ukuvuselela umnotho, kodwa abanye besithi kuzengezelela amathuba okumemethekisa igcikwane le-coronavirus. Uhulumende wazise ngomvulo ukuthi amabhizimusi asezavulwa ekuseni ngo-6:30 aze avalwe ntambama ngo-6:30. Phansi kwemigoqo yokuvimba ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus, amabhizimusi abevulwa ngo-8 ekuseni avalwe ngo-4:30 ntambama. Ingcwethi ecubungulayo zombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya uthi inyathelo lihle kakhulu, kodwa umumo kawuvumeli lokhu.
Uhulumende weZANU-PF nguhulumende
othande ukuthembisa amanga. Umuntu uNcube wayethembisa ama-business ukuthi bazanikezwa izimali zokunceda ukuze baphathe kahle i-business ngesikhathi se-COVID. Kodwa vele imali yakhona kayizange ibuye ngoba vele siyazi ukuthi imali yakhona akula. Ye, umbuze ukuthi baphila njani. Hatshi, ama-business la ngovuka uzenzele. Abanye ngabathenga imali emsikeni omnyama, abanye impahla zivela egoli labo malayija. Ngilethemba lokuthi iziphala zemali ama-bank lawo azanceda lapha lalaphaya. Kodwa nje abangela izimali zangaphandle ama-free funds, hayi, ngibona ngathi mina bazabhuluba, bathwele nzima. Kodwa uhulumende hatshi kabanikanga imali obathembisa amanga.
Usomabhizimusi njalo elilunga lebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma uthi uhulumende uthethe inyathelo elihle kakhulu.
Kakhulu sibele umnotho welizwe uvele usukuma ngenxa yokusebenza. Nxa abantu besebenza izibelazo ziyathuthuka. Ngakho-ke uhulumende into ayenzileyo ubona angezelele amahola okusebenza bona angenze kuhle noma nje sokwazi ukunayo kule ndaba le e-COVID-19 esenzibana sisicile singena phansi kwembheda sichatsha. Kodwa uhulumende laye ukubonele ukuthi hayi mana abeleke vula mbijana mbijana. Sinethemba bona very soon sizafika kuphonto engaye uzavula zamtshoso sibili ukuthi kodwa hayi into leyo sesiphila layo sesihamba layo sesikwazi ukuthi ngesikhathi zonke umuntu kumele uhlale ugeza izandla, ngesikhathi zonke ube nemaski, ngesikhathi zonke kumele usanitize izandla zakho sihambe sisiya phambili ngoba ukuma sisima akushoze ukuthi sisiwe ndawo. So uhulumende nithi nguhulumende wabantu okhangelayo ebhalansa phela between umkhuhlane okhona we-COVID-19 abhalansi njalo lo mkonomi ubana kona kungama futhi abantu bagcina sebesidla luklubhu ungaseaseluhapa. So-ke uhulumende wenza njalo okhangelayo ebhalansi zangohulumende omuhle kakhulu. Siyakubongela kona kwani ubana bakubonele kufanele ubana angenzelele amahola from 8 ekuseni bathi 6:30 AM from 4:30 ntambama bathi 6:30 ntambama. So let's hope that now we're going to go to the other kuze kufike isikhathi webayi kuzabe sokuvuleke kwabela kunomali ngoba into leyo kukhanya nganathi singaba nayo okwesikhathana sibili. So sekusomele sikhumbe ukubana siphile layo sisebenze siya phambili.
Omunye njalo usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu uthi ukwengezelelwa kwamahola omsebenzi akusoze kuphathise umnotho osubhacalele ngomkhaba.
Akusoze kuphathise kangaka ngoba ezinye izindawo zama-business kazikavulwa. Sikhangele ukuthi wonke ama-government departments anjengama-passport office akukavulwa, izimra kayikavulwa, i-VID yokuthestwa khona izimota labantu kakukavulwa. Kungaze kungezelelwa ama-hours lawa ezilongo lezi ezinye indawo zingavulwanga akuphathisi ngoba sikhangele labe-transport abama-bus, private buses, lama-combis abakavunyelwa ukuvula. So kungezelelwa kwama-hours nxa abantu abaningi kumbe amabhizinisi amaningi engakavuli kakuphathisi lutho.
Kwamanye amazwe afana lele-Melika, ukwengezelelwa kwamahola okuvulwa kubonakala njengendlela yokwehlisa ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus ngoba kusehlisa ukuminyana kwabantu ezitolo njengoba belakho ukuhamba ngasiphi isikhathi lapho okuyabe kulabantu abalutshwana abathengayo kumbe ukwenza ibhizimusi. singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba. Uzulu kanye labenhlanganiso zokulondolozwa kwelungelo loluntu basola ukumiswa umsebenzi kwamakansila awe MDC Alliance ngabe bandla le MDCT. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni ngo 8:30.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.